Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kavatereri tinosanga na zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 8/2022 makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot muJohannesburg wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira oshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Jr. Munyaya dzezvematongerwo enyika. Vateveri vemutambo weragbi vatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu dainamosi iri munzira kuenda kumaruva emhondorongezi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe nemapurisa nhasi vaita musangano nevagari vemumusha weDeep Slot muJohannesburg muSouth Africa makare zvichitevera kufa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nyaya dzekupara mhosva munzvimbo iyi. Mumusangano uyu uyo wanga uine ukasha vagari vari zvizvarwa zveSouth Africa vanonzi vakurudzira kuti zvizvarwa zvese zvekune dzimwe nyika zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvibude mumusha uyu vachiti zviri kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekuponda. Makurukota apinda mumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemapurisa muSouth Africa waBeki Cele, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi pamwe nemutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura. Anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira emunyika nhasi ashora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Kunyange hazvo Zimbabwe yakavhota ichipikisa danho iri, Russia yakadzingwa zvakadaro mushure mekunge nyika makumi mapfumbamwe nenhatu dzavhota dzichitsigira danho iri. Nyika makumi mashanu nesere hadzina kuvhota uye makumi maviri neina kusanganisira Zimbabwe nechina dzakavhota dzichipikisa danho iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndiyo yega musadik yakapikisa kudzingwa kweRussia uye izvi hazvina kufadza mapata anopikisa ayo anoti zvinoratidza kuti hurumende haikoshese kodzero dzevanhu. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fazai Mahere vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti Zimbabwe yaifanira kuvhota zvinoratidza kuti inokoshesa kodzero dzevanhu.
Zvinoratidza kuti isusu senyika hurumende yedu haikoshese nyaya dzehuman rights. In fact, hatisi kufara zvamuchose nokuti zvinonyatsokuenderana nezvatinotaura zuva nezuva kuti ZANU-PF ndeyekumbunyikidza vanhu ndeyekuviolata human rights nguva dzose.
Vati maitiro ehurumende anoratidza kuti haikoshesi kodzero dzevanhu uye ndosaka vanhu vachifanira kuvhotera shanduko muna 2023. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yabviswa chimiro nemavhotero akaita hurumende kuUnited Nations General Assembly nezuro.
Zvinokatikamadza nekuti chinhu chinosoresa nyika yedu nokusoresa tose vanhu vomuZimbabwe. Fanika vanhu vasina fungwa netsitsi dzekuziva kuti zvino zvine zvichitwa zvakashata kasirino zvino zvisinenge zvichifanwa kuti zvinzi zvakashata zvimhuru
sachigaro wembatanidzwa yemasangano anoshanda akazvimirira Pacific Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havana kushamisika nedanho rakatorwa neZimbabwe nekuti nyika dzakaita seRussia neChina ndidzo dzinoitsigira kana yapinda parumananzombe vanotiwo zvakaitwa neZimbabwe ndezvimwe zvinoratidza kuti hurumende haisi kurevesa kana ichiti inoda kuchidzana nenyika dzepasi rese
isi kuona kwedu ndekwekuti hakuna zvazvinochinja hurumende yeZimbabwe haina kumbobvira yaisa mwoyo wayo wose kuti itange kutaurirana nedzimwe nyika uye kuti itange kubatana nedzimwe nyika nemhaka yekuti iyo pachezvayo haina tarisiro yekuti ingasiya humbimbindoga kana udzvanyiriri wainoita kuvagari vemunyika ino kuti iyo irambe iri pakutungamirira kana pakutonga
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaclaris maduku vanoti zimbabwe nerussia dzine ushamwari hwakasimba kubvira nguva yehondo uye zviri pachena kuti sei yakatsigira russia
zimbabwe inenge ichiona kuti russia yasvika pakaomesa pakungori russia iri padarkest hour darkest moment painenge yakuda ushamwari saka zimbabwe iri kungoudza pasi rose kuti aiwa isu tichamira nerussia nekuti russia iri pakaomesesa
mumwe mugari wemuharare reva Owen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica neSadic dzisina kuvota dziri kuita hunya kwese nekuti dzinoda kudya kuRussia nenyika dzekumavirira dzakaita seUnited States, Britain, France nedzimwe dzakavhota kudzinga Russia vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti mavhotera akaita Zimbabwe anogona kuikanganisa sezvo iri kuda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica. Vatiwo Zimbabwe inogona kuomeserwa nenyika dzayakapikisana nadzo muvhoti yanezuro.
Zvino kutipinza mune mataisiro remangwana chakatarisana nenyika idzo nekuti nyika idzo dzizi dzana dziri kupikisana neRussia dzana NATO idzi hadzizeze kuranga vanhu vasingawirani navo semarangiro azviri kuita Russia. Saka isu tinogona kuzorangwawo manje neudiki hwedu tinogona kutoshapurwa tikachema zvisingaiti.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakatora danho iri nekuti hapana nyika ine kodzero yekudzinga vamwe musangano iri.
Saka Zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaweb
muna 2008 Russia neChina dzakamisa United Nations kutemera Zimbabwe zvirango pamusoro pekuita sarudzo dzine mhirizhonga pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Nyika dzakawanda muAfrica dzakatsigirwa neRussia neChina pahondo yadzo yerusununguko uye kusvika nhasi dzine ukama hwakasimba nenyika idzi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvakaita kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzisavhota nezuro uyewo dzimwe dzakaita seZimbabwe, Algeria, Burundi neEthiopia dzitsigire Russia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Muriyana imboye mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Junior munyaya dzezvematongerwo enyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri uye vari muzvikuru vavamugabe valiye Mugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongerwo enyika kwaRobert Junior vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano weZANUPF asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe. Valiyo Mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera. Valiyo Mugabe vanoti bato reZANUPF harisi remunhu nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri.
ZANUPF haizi munhu haizi munhu wani ZANUPF musangano wevanhu
Kutaura kwa walio Mugabe kunotevera kuenda kwa kaita Robert Jr. kumusangano we ZANU PF wakaitirwa kushitungiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa 26 Gurume. Mutauro webato rinopikisa reMGCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri vezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavamugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vamugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi mune rimwe divi unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachifara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuZANU PF kuti zvinozikawa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa relacoste ndo rakabvisa vamugabe mutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navamugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakapiwa zvigaro, vaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kudyara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarence Majuku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica, vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMajuku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchauri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba yehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba yehondo vechimurenga chechipiri vakutiratsokatana nai vaona nababa vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakidzwa nezvakaitwa nemadzimba avo nemadzimba yavo, kufira kuvatswa kana kuraramba vachiurira nyika yezimbabwe kusapatiri nhasi.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro richitambira mutongi wematare amai Ketanji Brown Jackson semutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court, zvaita kuti vave mutongi wechidzimai wechitema wekutanga kupinda mudare iri munhoroondo yeAmerica. Muzvinafundo Chipo Dendere, vanove chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paWellesley College kuBoston, vanoti chiitiko ichi chinosimudzira vanhukadzi vechitema nevanasikana pasi rose uye chinofadza sezvo amai Brown Jackson vakavhoterwa nebato ravo zvichisanganisira bato rinopikisa remaRepublicans zvisati zvamboitika munyika yeAmerica. Muzvinafundo Dendere vanoti zvizhinji zvingadzidzwe nenyika dzemuAfrica pachiitiko ichi, kunyange hazvo dzimwe nyika pari zvino dzine madzimai ane mabasa epamusorosoro, asi mune dzimwe nyika vasiri kupiwa masimba anoenderana nezvigaro zvavanenge vapiwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Dendere.
Kugadzwa kwaJudge Ketanji Brown, vanova ivo vava Associate Justice Ketanji Brown, kwafadza vanhu vazhinji nekuti ndivo munhukadzi wekutanga kunominate kwakudomwa zita ravo kunzi ripindewo pane vari kusarudzwa kuSupreme Court. Vakazovawo munhukadzi wekutanga kuvoterwa chimwe chakanyanyisa kufadza ndechekuti pane vavavhotera vawana mavotes kubva kuma Democrats ose pamwe chete nema Republicans matatu mumakora pfuura yakazhinji vanhu vanga vachingodomwa nekusarudzwa nemunhu wekudivi rimwe chete.
Zvaitika izvi zvinobatsira sei kutsimudzira mabasa anobatwa nemudzimai wechitema pasi rose uyezve nemwanasikana?
Ndinoona kuti zviri kuramba zvichingovhura magoni mazhinji kuratidza vana kunyanya vedu vana vanhu vatema kuti vanogona kuvawo chero zvavangada kuva muno muAmerica. Nezuro takanyanyisa kufara tichiona Vice President Kamala Harris varivo vaipresida pavhoti yekusarudzwa kwaAssociate Justice Ketanji Brown vanhukadzi vaviri vechitema vakamirira nyika. Zvisati zvamboitika izvozvo ndekekutanga mu300+ years dzekunge America iripo. Saka zvapa not just vana but even isu vanhu vakuru kuti munhu ukashanda nesimba ukaitawo zvakunofanirwa kuita zvinhu zvaakuitawo zvichiita nani kuvanhukadzi kunyanya vanhukadzi vechitema.
Tingaona zvaitika muno muAmerica zvichibatsira sei Africa nyanya Zimbabwe?
Nyika dzekuAfrica zhinji pasarudzi vanhukadzi dzanga dzichifambira mberi, asi chatinoona ndechekuti dzimwe nguva nyange vanhukadzi kana vachinge vapinda mumapositions aya havana power yakawanda. Saka chingadzidzwa nenyika dzedu nevamwe vanhu vari pasi rese ndechekuti kuti vanhukadzi vange vava nezvigaro hazvifanhi kungomirira ipapo chete, asi kuti zvigaro izvi ngazvive nesimba rekuti vanokwanisa kuchinja zvinhu kunyanyisa kuti vaite kuti upenyu hwevanhu hureruke. Izvozvo ndo zvinenge zvakakosha kupfuura kuti munhu angonzi apinda pachigaro ichi.
Avanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari paWellesley College kuBoston muno muAmerica naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga kupinda munyika pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 5455. Vamwe makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 67 vakawanikwa vaine denda iri, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana masere ane makumi manomwe kana kuti 246,817. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwakadzikira kuenda pazviuru gumi nezviviri nemazana masere ane gumi nevatatu kana kuti 12,813. Chirongwa chehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti blitz chakapera nemugovera svondo rapera, uye chechipiri chinotarisirwa kutanga musi wa2 Chivabvu chichipera musi wa15 Chivabvu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vakaurayiwa nezuro China muDemocratic Republic of Congo zvichitevera kuputika kwakaitika mune rimwe bhawa riri mukamba yemauto iri kunze kwegoma guta guru riri kumabvazuva kwenyika iyi. Chimwe chezviri kufungidzirwa kuti chingadai chakakonzera kuputika uku igrinedhi rinofungidzirwa kunze ringadai rakaputika setsaona. Paramende yemupakistan iri kusangana nemugovera kuti ivhote ichibvisa mutungamiri wehurumende vaImran Khan pachigaro, zvichireva kuti utungamiri hwavo hunenge hwadimurirwa panzira. Izvi zviri muchiziviso chaburiswa nehurumende nhasi chishanu. Dare repamusoro munyika iyi rakatonga nezuro China kuti vaKhan vanofanirwa kutarisana nevhoti yekuti voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Huri kudaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati umhondi huri kuitika muUkraine hwagara huri hurongwa hweRussia kwenguva yose. VaBlinken vakataura mashoko aya nezuro China mushure memusangano wavakaita nemakurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO neUkraine wakaitirwa muBrussels. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland West vanoti vari kurasikirwa zvikuru nemombe dzavo dziri kufa nezvirwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga yekudzivisa mombe idzi. Nunora Ijena anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzidzibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde vatichaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Tati pakudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kufa. Pakati kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki zvacho. Mushonga wacho ndoutingazoshanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josini Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaita ina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndazozivi manje kuti dhibhi racho raiiswa raienderana here nenhambu dzemombe dzaidhibha. Ndozvatisingazivi manje kuti mixture yacho yange yakamira sei. Hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaiswa iyoyo kudhibha mombe ngani dzaita dambudziko iroro. Hatizivi.
Amai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plus tinototenga yokuspraya chega. Nenge wakuspraya dzako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri nefere. Vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Tafira mombe 20 kwete mhuru kwete makalfu kanita vanoti 20 zinotara mhuru that's size that's type hadzi nemastiri vamwe vasandambosunga sataraiswa jogana asingaise jogi 100 chai asingaise jogi mombe yaikura svika ndinikaona provhe ndotengesa ndotomhaya kwekazuva ndinani 4 ndotosuka provhe yamumbazi ndakafira 28 minus mhuru mhuru handiverengi kwakusina dhibhi kwakusina dhibhi tine planji pana yekujambiraiye pano pafamu tasina dhibhi mushonga tasina 1.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhibhi sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Aita gona semafamasi pachezvo zvetu vanodzidzisa padziba iri tichipfungwa zvimwe chete tiiti kana kusita mushonga uyeunganidza mari yedu tiita tinoudziwa type yemushonga inodhibha inoiswa mvura umu nemakgs ane maritas achemvura takuziva 12,000 litas ndozopinda mupuranji medu of water toudziwa kuti makgs mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati saka taingoti manje vanhu kuti tiwiriri ande titaure the same thing hazviite chabhozi handizivi kuti urombo kanti usafunga kanita sei yabhozi mwe munhu anenge ane mombe 1 afungwa kuti iye hana basa indine 20 dzangu idzi afungwa kuti uyu ndiani problem chete.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Musuwera varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vadhibhisi ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatori venhau vehurumende chete.
Kune last time muna yeti guva katiita mucabinet presstate nezdc zvasvona vanhu zdc nerao.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNcias Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunura Ijena.
Nhau dzemitambo. Vateveri vemutambo werugby vakatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu dzaina mhosi iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iyi.
Zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo neve kune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi maGhost Sharks chiri kupinda munhandare kusangana neDown Touch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa eCurry Cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti chisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki murairidzi weMaGhost Sharks Brandon Dawson achange achitarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Kyle Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo neDown Touch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjamin Mwariwaru atarisana nemutambo mukukoto apo madamburo mangwana eri kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kutsvairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paga yakasiyana nemadzimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yombo.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati peTry Angle iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhano chechisere. Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Mutevheri weCapes United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadza neSondo muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvichitevera kupondwa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe kuDeep Sloot uyewo zviri kuitika muUkraine. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Sloot wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira voshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly yekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Vateveri vemutambo werugby votarisana nemachikichori remitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.